Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare nhasi uri musi wemuvhuro kurume 26 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga. Ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizviri muchirongwa chanhasi.
Kuru weDepartment reNational Parks vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri. Nemhaka yekuti vanga vachiti havasi kukwanisa kuona zvinhu zvacho zvinoda kuonekwa kunze kwenyika. Asi ivo mukutaura kwavo vakazofonerwawo nguva yacho anga ari director weState Occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai womutungamiriri wenyika akufonerei ari iye.
VeNational Parks vanoti vapa mapurisa umbowo hwekuti amai Grace Mugabe vane chekuita neuori pakutengeswa kwenyanga dzenzou.
Kwatingangotaura tiri kuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation kungoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvava zvachinyararirwe kunguva ese.
Asi vaAmbrose Mutiniri vebato idzva reNPF rinonzi riri kutsigirwa nemhuri yavamugabe vanoti nyaya iyi iri kupomerwa amai Mugabe ndeyemugodzi Matsuro.
Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness kwete kungoti mapolitician ndiwo anozadza ndega aya kwete. Ninge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum vanenge vachitaura navachitande vanenge vachitaura nedzimwe nyanzvi dzinozoita kuti madhiwu achiya munyika agone kugamuchirwa.
Vamunangagwa voedza kukwezva vekunze kuIvory Coast kuti vauye kuzotanga mabhizimisi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vebazi rekuchengetedzwa kwemhuka reNational Parks and Wildlife vanoti vapa mapurisa umbowo hunoratidza kuti amai Grace Mugabe, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaiita zveuori pakuburitswa kwenyanga dzenzou munyika vachishandisa vakuru vevasori. Nyanga idzi dzinonzi dzimwe nguva dzaibuditswa dzichinzi dzaive zvipo kuvanhu vari kuAmerica, kuChina, kuDubai nedzimwe nyika. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa achangotanga kuferefeta nyaya iyi uye zvinogona kutora nguva sezvo vachitevedza mitemo yose pakubata basa ravo. Amai Mugabe vari kupomerwawo mhosva yekuita zveuori pakutengeswa kwegoridhe nemangoda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri muchandiregerera weNational Parks vati nashe Farao avo vati vakapa mapurisa umbowo hwose hwekubiwa kwenyanga dzenzou.
Zvatakaita isusu seDepartment rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka takakwanisa kupa umbowo kana kuti zvatinofunga kuti zvingabatsira pakuferefetwa kwenyaya iyi kumapurisa. Tipati zvino hapana zvimwe zvatingakwanisa kutaura nekuti nyaya iyi iri mumaoko emapurisa ndo vari kuitarisa. Asi chikuru chatanga tiri kutarisa ndechekuti pakaitika imwe nguva apo vanhu vekuofisi kweaimbova mutungamiri wenyika vakanyora tsamba dzakati wandei. Imwe yacho yakanyorwa yandingakwanisa kutaura pari zvino ndeye musi wa29 October ichikumbira kupuhwa magwaro kana kuti matsamba ekuti vakwanise kufambisa nyanga dzenzou. Asi mukuru weDepartment reNational Parks vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri nemhaka yekuti vanga vachiti havasikukwanisa kuona zvinhu zvacho zvinoda kuendeswa kunze kwenyika asi ivo mukutaura kwavo wakazofonerwawo nguva yacho anga ari director westate occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai womutungamiriri wenyika akufonerei ari iye kuti mukwanise kusaina zvinoita zvakazwa kuti mukuru wedepartment renational parks vakwanise kusaina gwaro iri vari mumugwagwa kubva kumba kwavo pavanga vachienda kuofisi
saka zvii zvamunoita kuchengetedza nyanga idzi
isusu sedepartment reruna nezvekuchengetedza kwemhuka dzemasango tine machengetedzero akasimba enyanga idzi zvekuti hapana pangakwanisa kuti nyanga idzi dzingabuda kubva padzinochengeterwa zvekuti system yacho iri computerized so to speak zvekuti dzimwe nyika dzakaita sana Namibia dzinotombouyawo dzichida kukopa kana kuti dzichida kuona kuti nyanga dzinochengetwa sei dzisingakwanisi kuzobiwa saka takabva taona kuti kumwewo kwaakuchikwanisa kuwanikwa nyanga idzi dzenzoo kwaakuri kupoaching ndokwaakuchiwanikwa nyanga idzi zvekuti kubva pakapinda mutungamiri mutsva wenyika vamunangagwa gore rapera ongororo yedu isusu sedepartment renational park iriratidza kuti poaching yadzikira zvikuru kubva vamunangagwa pawakapinda basa muna November gore rapera saka tiri kuona kuti tiri kuwana rutsigiro rwakakura kubva kuhurumende kuti nyaya dzepoaching nekuchengetedzwa kwemhuka dzedu kunge kuri kwepamusoro
saka kana muchiti makapa mapurisa humbowo makavapa humbowo wakaita sei chaizvo
takavapa mapepa semapepa andataura ekuti pane mapepa ainyorwa bhozi nekuti zvinhu zvichiitika zvinonyorwa pasi kuti tirikukumbirawo kuti mutifambisirewo matsamba aya senoenzaniso imwe tsamba yachanga iri yekuti tirikukumbirawo kuti mutipewo gwaro rekufambisa zvinhu izvi atingatiwo masites permit nekuti haukwanisi kufamba kubudisa nyanga dzenzou kana zvimwe zvinhu zvinobuda munyanga dzenzou kusina matsamba aya asi dambudziko hombe ranga riripo ranga riri kuti matsamba aya paaisainwa zvinhu zvacho zvainge zvatopuwa vanhu kudhara kana zvanga zvato zvazvisipo panga pasina mukana wekuti uone kuti zvinhu zvatiri kuendesa zvacho ndezvipi
ko vamwe ka vari kuti zvinenge zvematongerwo enyika veparks makushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika
hazvizi zvematongerwo enyika izvi zvine sekutaura kwandaita mukatarisa kuona kuti kubva gore rapera makore apfuura taiwana mhuka dzaiposwa kudarika sedzadzakuitwa mazuva ano saka ende zvine humbowo hwacho hunokwanisa kuratidza kuti mhuka dzakaposwa ingani nguva yakafanana yegore rino nenguva yakafanana kana kuti yegore rapera senoenzaniso isusu hatiti zvematongerwo enyika zvatinoita basa redu guru nderekuchengetedza mhuka ndo basa redu ndo zvatinoita patinomuka pega pega basa redu nderekuchengetedza mhuka kuitira kuti vamangwana vana vadiki vari kuzvarwa nevachazouya vanga vachikwanisa kuzoonawo mhuka idzi dziripo dzakawanda semawandiro adzakaita ndo basa redu hatiite zvematongerwo enyika
mutauriri wenational parks vatinashe farao vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 hatina kukwanisa kubata amai grace mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi blessing abatawo mutungamiriri webato idzva renational patriotic front vaambrose mutiniri avo vati zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo paine kufungidzirwa kwekuti mhuri yava mugabe iri kuvatsigira
chatingangotaura ndechekuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation ugoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvazvachinyararirwei kunguva yesei
saka semaonero enyu izvi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika
ndo zvandingangofunga chete handina chimwe chezvinhu handina chokwadi nezviri kutaurwa zvese saka zvinotangova nechekuita nezvematongerwo enyika
asi pamakavamba bato iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge paakubudiswa nyaya dzakadai idzi
hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saizvozvi nekuti isisu bato takafoma kukorekta zviri rongo chete ende ivo vaimugaba havanei nebato iri rinonzi NPF
saka havamo mubato muzvachose
havamo
ko vamwe vanotika takambokuonai vamutiniri makamira naivo vamugabe kublue roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai
kublue roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe it was a curtis call and is a citizen and a voter a zimbabwean citizen ane kodzero yake and is an elder munhu mukuru wandaitonotsvagawo njere kubva kwavari
mutungamiri webato re NPF va Ambrose Mutiniri vange vari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiriri wenyika va Emerson Mnangagwa vapinda mumusangano wevakuru vemakambani emuAfrica weAfrica CEO Forum uri kuitwa kwemazuva maviri kuAbidjan kuIvory Coast. Musangano uyu uri kuitwa veruzhinji vakatarisisa kuti vamunangagwa vane shanduko yavari kuunza munyika here. Vamunangagwa havasi ivo vega mutungamiriri mutsva wenyika kuenda kumisangano iyi. Vakasarudzwawo mwedzi yapera kutungamirira Liberia vaGeorge Weah vari kupindawo mumisangano iyi. Vachitaura kumusangano uyu vamunangagwa vadzokorora mharidzo yavo yemazuva ano yekuti Zimbabwe yavhurwa kuita mabhizinesi.
Ladies and gentlemen, Zimbabwe is open for business. And I invite you to come and invest in Zimbabwe.
Nyika yeZimbabwe yavhurwa kuti tiite bhizinesi. Ndinokukokai kuti muuye kuzodyara mari kuZimbabwe. Kana tikabatana, tinobatsirana kuumba Afrika yedu. Tikabatana, tinoumba nyika dzakanaka pasi rose. Ngativei vatungamiriri venyika vanoteerera. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dziri kuti misangano iyi yakanaka chose, asi mafambiro ari kuita vamunangagwa anogona kupedza mari yenyika vachiti nzendo dzavo dzawanda sezvaingoitwawo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshandawo nesangano rePersicon Global Fund Managers kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti tikatarisa kwatakabva senyika neupfumi hwenyika ndekwekuti nyika yedu yanga yanyanya kupatsanurwa pane dzimwe nyika dzepasi rese. Kuti vanhu vagozotanga kuva nemamwe maonero enyika zvinhu zvingatora nguva yakareba chaizvo, ende hazvizi zvinhu zvinogona kunzi mangwana taakutoona shanduko, nekuti vanhu vanoda kunzwa kuti muri pachokwadi here nezvamunotaura. Kana muchiti muri open for business, iyo mitemo yacho yakavhara mabhizinesi, hazvina zvazvinobatsira. Saka nyaya idzi dzokuonekwa kwadzakaitwa kungava kungabatsira kuti vamainvestment agotanga kuuya munyika.
Iko kufamba kwavari kuita vamunangagwa uku nemakurukota vanofamba nawo nguva dzose vachipinda misangano yekuwanda yavari kupinda iyi, zviri kurevei kuhomwe yenyika?
Zvinotopedza mari yenyika, asi chakakosha ndechekuti panofambwa ipapo pave nemaresult. President paanofamba havafani kuti vafambe nemapoliticians chete, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzezveupfumi, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzemabhizinesi. Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness, kwete kungoti mapoliticians ndo anozadza ndege ayo. Kwete tinenge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum, vanenge vachitaura navachitando, vanenge vachitaura nedzimwe nyanzvi dzinozoita kuti madeals achiuya munyika agone kugamuchirwa, agone kuzonoitwa zvakanaka. Saka ndechinhu chakakosha chaizvo chaizvo. Ndakambotarisa composition yakanga ichitanga ichifamba naPresident yeva vaifamba navo, pekutanga yanga isina yacho kundifadza nekuti yanga ine mapoliticians akawanda chaizvo. Asi iye zvino ndiri kuona nyangwe dingindiya remusangano wavari kupinda wemaCEO round table, zvinoreva kuti panenge pachifanira kufamba maCEO, pachifamba anoziva nezveekonomi, kwete kufamba nemapoliticians akanyanya kuwandisisa. Aiwa,
avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare reparamende yeAmerica riri kuzeya mutemo wekubvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, uye nhengo dzeparamende yenyika iyi dzinoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti zvirango izvi zvibviswe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Nengo zekomiti dari Senate kwa America, rinona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Foreign Relations Committee wa Chris Coons, vebato remaDemocrats nava Jeff Flake vemaRepublicans, vakatura biri mudare ravo, rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZEDERA. Mutemo uyu wakadzikwa nedare reCongress muna 2001. Uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari weMuharare yamai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neParamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sana America dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWash Mncube vakurawo nechwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa ne veku America kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANU-PF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANU-PF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANU-PF nenge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makumwa kumwa kuti yakazviita kuAmerica.
Vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVividi Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwavo.
Havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vaMnangagwa vane nzira imwe chete ingachenura kuye kwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwakaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekudzika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei. Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe, Professor Cheret Manyeruke, avo vati Zimbabwe inyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zvekuitika, nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose, zvikuru MDC.
KuAmerica inobvazo zvinhukira kupfuko, inozvinzwa mumakuhwa kaiwaya anoendeswa nevanhu vanopandukira nyika yavo, vanofunga kuti nyika yavo yeZimbabwe inotongwa kuAmerica, vachikanganwa kuti nyika yeZimbabwe inotongwa muZimbabwe nevana veZimbabwe vakazvarwa muZimbabwe. Vanotonga Zimbabwe vachishandisa mainstitutions akaita seParliament, seExecutive neJudiciary.
Asi veMDC vanoti ZANU-PF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF muParamende vaLove Mo Matuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda. Vatiwo Zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yaudza vanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia vanosvika makumi matanhatu kuti vabude munyika iyi mukati mevhiki rimwe chete. Dzimwe nyika dzakaita seFrance, Germany nePoland dziri kuitawo zvimwe chete zvichitevera kushandisirwa muchetura kwemumwe musori vaSergei Skripal nemwanasikana wavo kuBritain nevanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia. Izvi zvakanzi neBritain kuda kutanga hondo. Russia iri kuramba kuti ine chekuita nekushandiswa kwemuchetura uku. Egypt iri kutanga kuvhota nhasi musarudzo dzemazuva matatu idzo dziri kutarisirwa kukundwa nemutungamiriri wenyika Abdel Fattah al-Sisi. Asi vemapato anopikisa vanoti sarudzo idzi dziri kubiridzirwa. Munyaya dzezveutano, mukuedza kubatsira veruzhinji kuchengetedza utano hwavo, sangano reSeventh Day Adventist Church rakatanga chirongwa chekubatsira veruzhinji pachena kuongororwa zvinhu zvakadai sehigh blood pressure, shuga, uremu pamwe nekubatsira neruzivo rwezveutano kusvika kupera kwemwedzi uno.
Vachitaura neStudio 7, mumwe mukuru wechechi vaAlbert Muparuri vati vanhu vazhinji havana ruzivo nezvekudya kune utano, uye ruzhinji runofunga kuti kudya zvinhu zvakaita senyama zuva nezuva zvinoratidza rugare. Vamuparuri vati sechechi vaona zvakakosha kuti vadzidzisane neveruzhinji nezveutano kuti vanhu vadzivirire zvirwere kunyanya zvinouya nekuda kwezvekudya.
Chaita kuti chechi inge ichifunga gwara rakadai inobvira pakuona mararamiro atiri kuita mukore unoyu sevanhu nezvirwere zvatiri kusangana nazvo. Saka tochona isusu panapa nekururama kwedu sevanhu, tinofunga kuti munhu anenge ari kudya nyama nguva nenguva, ari kudya shuga, ndo vanhu vanenge vakabudirira. Asi nekudaro tachitinorya tichiona tochionesana nehama dzedu tinomuzimbabwe kuti tisopa tiri kuenda panapaka tinenge tiri kuda kurasika.
Vamuparuri vati Health Expo yavari kuita iyi iri kubatsira vanhu vanosvika sana pazuva.
Chirongwa chedu chiri kutambirwa zvakanaka, chirikutambirwa zvakanaka chose sekuona kwamambo echevin pamasvika. Pane the response yevanhu vatiri kuona ivo ne daily basis between 9 patinotangana 9 mangwana anosvika na 1 o'clock. We see vanhu about 100 vatinenge tichiona vari kungouya vari kungofamba vachisvika tichikurukura navo. Saka ndinoona kuti inhamba yakati nakei. So patingati patakatanga muna March pana tikuona 100 pazuva kusvika iko zvinhu panopera March pane mazuva mangani 20 tinoita tosvika maybe kuwanhu anenge vatori like 2000 zviviri. Saka ndinoona kuti izvo zvinhu zvine zvakati nakei.
Vatawanda masvine nyanzvi mune zvekudya uye zvichivaka muviri vati kuburikidza nechirongwa chechechi SDA ichi vari kudzidzisawo veruzhinji zvakakoshera kudya chikafu chechinyakare. Vamasvine vati kudya chikafu chakatsetsenurwa kunokanganisa utano.
Saka isusu tiri kunyanyotsimbidzira panhau yeplant based diet. Vanhu vazhinji vasiya chikafu chedu chatakakura tichidya cheplant based diet. Saka iplant based diet tinoyana kupi kumagrains, tsanga, mafruits, michero, mavegetables, miriwo nenzungu, manuts. Muma plant based diet momo tinokwanisa kuwana zvose zvatinoda kuchikafu chedu kuti zvichitipa manutrients ose atinoda. Nasi tangati nyanyo nsimbizira pa msoro pima grains kutangati majige asina kurifaino. Manwa nasi wa kufara kujiga zunze white. Chingawe chingwa che white, nyanguti chino naka, chino nagiza kuona meso. Rice re white, rinu naka, raka chipa kubika. Sadza re white, spaghetti white, zunze se zango ze white. Asi chuku visa, fiber patino surisa. Fiber, kanti rafeji. Ndiyo ya tinoti mchairo wa siti medu, ino batira kutikana wajiga. China ikwanse kubuda mdumbo.
Ba Elias Masirifa wakurudzira veruzhinji kuti vave vachinwa mvura yakakwana pazuva uye vakati mvura haifanirwi kunwiwa kana munhu achidya sezvo zvichikanganisa utano.
Per average munhu anofanirwa kumwa at least 8 glasses of water, maglass 8 pazuva. Ende zvinoenderana zvakare nemiri yedu, kune dzimwe nzvimbo dzinopisa toda kuti tinwi kana even more than 8 glasses. Then maybe kuna wamwe vanhu vanoita zvekumhanya zviri physical, they need even more water.
Vamwe vevanga vauya kuzobatsirwa kuHealth Expo vaudza Studio 7 kuti vabatsirikana zvikuru sezvo vabatsirwa pachena. Vatiwo zvinhu zvakadai sekuongororwa shuga neBP zvinoda mari kuzvipatara uye vazhinji vava havana mari yacho. Zvichakadaro, kuramwa mabasa kwavana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende kuchiri kuenderera mberi zvichisiya varwere vasina chekubata. Vana chiremba ava vanoti kusvika pari zvino hapana chawiriranwa pakati pavo nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ko zvino tochimboenda kuna Marvelous Muhlanga nyauye achitipa zviri kutaurwa nevanhu padande mutande reinternet.
Pa Let's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kumbotarisa zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya yekuti vamwe vagari vekwazvimba vanoti havasi kufara nemasoja ari kungombeya mbeya mavanogara nenzvimbo dzekutandarira. Saka tabvunza isu mubvunzo wekuti kwenyu kwakamira sei, zvigaitende kwavari tinzwa kuti vanga vari kuti chii.
Laitoni ndogara kuchimisa. Ai nyaya mauto iyi haisi kumbotinakidza kana zvichizinzwa zvichitaurika kuti hurumende iri kudai iri kudai, asi kutifadza.
Pane nzvimbo dzamambovaona here vari? Nekuti pane vari kutaura vari kutaura ivo kuti kwazvimba vanga vari kuona vemauto, imi pane kwamavaona here?
Zvinhu zvatiri kungonzwa hatitati ambovaona zvedu, but dee tichingonzwa kuti zvadai mauto anzi adeployiwa kuda kuzotizira vanhu mauto azonzi adai. Tatidongo kuti pangosainirwana nyaya dzemareforms dzei dzichingotaurwa mumapepa.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai pa Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Dynamos iri kutarisirwa kutamba neHighlanders svondo rinouya mumutambo weCastle Premier Soccer League panguva iyo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kufara nematambure echikwata chavo mumwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zvakaitika.
Chekwata chine mukurumbira ichi chakatungamira 3-0 ndokudzorwa katatu zvekare neShabani Mine mumutambo uyo wakapera uri mangange 3-3. Izvo zvisina kufadza vateveri vavo avo vaitarisira mapwinzi ese matatu. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa Dynamos neChicken Inn 1-0 svondo rapera mumwe mutsigiri weDimbare vapfumbulani madhorobha vachiti ivo vari kuona kuti kusapihwa mari kwevatambi vavo chiri icho chikonzero chekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo.
Maplayers ngavapiwe mari titambe bhora rakanaka, ndokuti titambe bhora.
Vatambi veDynamos vakaita saChristian Epupa uyo ari kuramwa basa nakapteni wavo Ocean Mshure havasati vapiwa mari dzavo dzemwaka wapera. Vamwewo vatambi vanonzi havasati vapiwa mari iyo vakabvumirana kuti vachapiwa nekutambira Dimbare mwaka uno. Asi mumwe mutsigiri weDynamos Muzare Judith Nyatsanza vanoti ino haisi nguva yekukandirana matombo, vachiti ivo pari kudiwa kubatana kuvatsigiri vese veDynamos kuti chikwata chavo chisimuke zvekare. Mamiriro akaita zvinhu musha weDynamos auya panguva iyo Dimbare yakatarisana nemutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 uyo vari kusangana neHighlanders nemuvhuro musi wa2 kubvumbi. asi Highlanders haina matambudziko akadai. Mushure mekutora mamwe mapoints matatu apo yakarova Herentals mushure mekushanya muNational Sports Stadium neZuro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Chirongwa chedu chabva chaperera pano kwanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mbimbitho 2018 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla esareni yathi abademonstrate ukuthi idemonstration sahamba emahofisini ehelthini. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerano wala ukuphuma.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Amapolisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya esiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi odokotela abancithi abazingcithi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukujengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho la lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla esareni yathi abademonstrate ukuthi idemonstration sahamba emahofisini ehelthini. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Mbengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho ke sasesidemonstrate esareni yathi yonke kodwa kakulakithi osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwekhiphela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-8 sikustrike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke akustrike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende sakhesi uthi nawo amadokotela aqedile emsebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini ebengamajunior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo. Okuyinto engakaze yenzakale okwande ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iminisi esitsho ukuthi wona afisa ukusebenzela na bese kuyaphuma ibisi ebhalwe ibizi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuyelungisa amaphepha akhona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethithela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduate e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela. Baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu, njalo iningi labo ngabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambela ama-emergency amalutshwane akade esele. Kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo e-ophthalmology bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende kaqiniseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisinda ngayo, baqiniseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathela hhayi kabasakwanisi.
Alo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezitshiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelele umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa ukuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ekuqaliseni sithethi kuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umba abakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele siphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo-Ivory Coast ngasi ubona ukuthi i-Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwasokhathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshe ukuba ngumongameli kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe aba-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume lawo beseKigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona Mnumzana ukubana ukhetho soluseduze uMgabe nganguye kade ngumongameli. Siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esewayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa, kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF kayizange ihlale phansi, zathi siqede ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-runi zikaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz. Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano we-National Association of Youth Organization, le Council abatsha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo e-Leave No Youth Behind campaign, bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni, umnumzana Chelesani Ntungagwa, uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungagwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufanele ukuthi inhlanzi awusuziphonga ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona makwe ukuthi inhlanganiso la emela abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota mazinga into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelela ukuthi khona bazavota ikhakhulu abantu abale singathi iminyaka engu 18 kusiya ku 21. Labo balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni bese umthetho lo ukuthi lalivote kulo mthetho lo ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumane kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota ikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa abadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizano mbeni i-MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi mabe seza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho akumele kungenwe khona. Maze behambisa udaba kumbeni kuphalamenti ngabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kade kumele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulezikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le, kungakhanyelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolu lungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ngama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo abababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababe ngabe ngabezani ngabe MDC bengama-independent asekwazi umbeni bebe lombono, singathi bebe le evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oleminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku-section 67 subsection 3 lo-section 67 subsection 3b. Isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala ukuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane. Abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwo isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malungabi khona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi kwebandla le-MPCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esifakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Ke sizwe ezivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweLebhilitani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela, uMusa Mustafa Musa. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yonkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa izipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona iqalisa ukucubungula leli cala, ngakho ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. UNkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Tina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba incwadi yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi weofisi kowayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na umthinta ngocingo ukuze aphe leyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela, umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Loge bekungumnumzana Tinashe Farao sikhulumela sokgatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe umnumzana Ambrose Mtiniri othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethuleni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, inaki ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethu leyinak ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862 kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentathela izindaba kobulawayo osebenza lenak umnumzana na Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula imkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846 okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abale mikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuze zivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexual transmitted infections. Ama CV is long, we are still getting ama CV AIDS emaningi. So what is evident in these two figures? These ones, these are my STIs and then these ones. The evidence here, looking for Larant, these are ama CV lezana. This is the evidence of people who had antibiotics. So I look at in 2013 ama CV. Lama is declining. 2013 I went to Emanga, 14,000, eh? But for 2017 I went to 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
Kule PEP, kule PEP. So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidinga PEP, not even the PEP. PEP inatha umuntu ondani negative. Before you are exposed. If we matter after exposure, we have got people about the exposure. Abese hamba siyacela into PrEP, not PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate is about iyaqansa siyaphezulu. Ngoba this is our future generation. But yabona ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Asofike incane leya. Means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile. This is the age group abasakala ku social media abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging that age. Yet, university, Nama Future, what? Centers.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lab nxa kuhlola basikhuthaza ukuthi sibuye labo mngethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhluphe ngisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba laye ahlaze kwazi ukuthi yena laye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyabuke kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane bengabalalolo lwazi obaba mbone ngani kuthiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinaki ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngetshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedale laphezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obethi Guthu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheater ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into yokuqala engikade ukuthi ngiyikhulumele ukuthi thina njengephathi sile constitution. I-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Saza sakhulume ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe kabafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho benza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto kumodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lokhu. Thina mhla ka-18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenze labantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebehlulekile ukuthi belandele i-constitution yebhathi eyiyo esitshelayo ukuthi yikuyini okumele sikwenze, yikuyini okungamelanga sikwenze, eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Amapolisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Dibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.